isu tabajarira tangatirira kuti hurumende ariyo muridzi wekampani inonzi Railway. Tangatirira tabajarira kuti hurumende inofana kubatsira wo Railway kuti vabhadharawo chimwe chikwereti chedu. Nokuti iko zvino vanhu vari kufa, vanhu vari kurwara, vamwe vari kusiya mabasa nenzira dzakasiyana siyana vachingosiya zvikwereti kuRailway.
Asi kana munombogara pasi neRailways zvichemuirira vananga vakazvisisa here kuhurumende kuti hurumende inge ichigadzirisa?
Ivo matauri avo vanoti takasvika kuhurumende, ende nguva dzese vanenge vachikota kuti nyaya yasvika kukabhineti iri kutariswa nekabhineti. But isu zvokuti iri kutariswa nekabhineti ka taizofarawo dai taizonzwa zvinenge zvabuda kukabhineti kwacho zviri positive. Kuti wo kukabhineti kwakaenda nyaya yenyu vashandi veRailway, hurumende yati mwedzi wotombokupaiwo 1 million chisheya ivo pazvikwereti zvenyu zvamuine nazvo. Tingadai tichifara savashandi veRailway, hatina chimwe chatingange tichishora kana pakabuda pakadaro saizvozvo.
Tanzwawo kuti Railway inenge yapiwa mvumo nedare remakurukota nekabhineti kuti inge ichitsvakawo vekunze kana vemunyika vekubatana navo vatingati mainvestors. Muri kutambirawo sei danho irosi?
Isu savashandi kana mainvestor achiuya kuzochengetedza basa redu savashandi, hapana chakaipa. Chatinozorambirana nacho ndechekuti kana investor akauya ouya achitaura kuti vashandi veRailways vakawandisa, ningi naningi handimudi pano pabasa, plus maconditions of service amamuina waya kuti votanga basa nenguva yakati muchoda nenguva yakati, ndauda kuti mushande samadhongi. Kana investor akauya nenzira yakadaro, isu savashandi veRailways hatizvitambire.
Imiwo mune mamwe matanho here amuri kuitawo ekuedza kuti mari dzenyu dzikasike kuuya?
Kumataredzi mhosva takaenda kande miri iyi nyaya masalaries haisi nyaya nyuwani, haisi nyaya itsva. Takaenda kubva muna 2010, 2011, 2012 tichienda kumataredzi mhosva. Asi chatakatozoona, takaona sokuti Railway katikadoendesa nyaya kumataredzi mhosva, vanobva vadopeta maoko avo voti haaiwa zvatinakira nyaya iri kumataredzi mhosva, saka nokubhadhara vachabhadhari.